zvanga zvakatonangana neMTC Alliance nekuti nguva yakagadzirwa bumbiriro remutemo ndivo vakanga vari vanyanga vaikamirirwa neMTCT ndosaka vakazonzi Farm Alliance. Asi kwaiko zvino tinoziva kuti pane bopoto pakati peMTCT vamunzo vari kuti ivo eMTC Alliance inenge Alliance Dr. Kupe achiti ivo vachiti ndivo MTCT. Saka pachokwadi kana takuteera inonzi presidency mumitemo mari iyi ngaipiwe kuna Mzare Kupe nokuti ndo MTCT. Ava vamunzora kwakapiwa chisungo chokuti MTC Alliance haritiri bato riri muparamend, saka havafaki kuti vange vachipoa nokuti vakatoti MTC Alliance. Ndo pandoona kuti pangaita kukanganisika ipapapa endi chokwadi ngachitaura kuti ZANU-PF yaona kuti kune sarudzo, saka vava kuzvipa mari yekumhanya mhanya nesarudzo yokubatsirawo munzora kuti ange achimiramira asi toziva zvazvinoreva.
Vangwenya, muri kuti imi mari iyi inofanira kupiwa kuMDC Alliance zvichireva ka kuti vamonzora ndo vanofanira kupiwa mari iyi nokuti vakazivisa kuti MDC Alliance?
Chinoshanduka ndechekuti muparamendi munoshandiswa mazita, muparamendi munoshandiswa donzo rokuti pawakanga uchivhotegwa waivhoterwa uchinzi ani, ndo mapiwiro anoita mari. Zvokutoti deno paramendi ichibatwa nemabatiro agara aripo paide pachingodzivisika kuti nhengo dzese dzeparamendi dzakapinzwa neMDC Alliance kudai nyengo iri MDCT kana PTP kana iri UDM ndo vanenge vachifamba kuti vange vachipiwa mari dzacho. Asi sezvandamboreva kuti ZANU-PF vanoshandisa mutemo kuti ufambirane nezvinovakudza. Hapana takaipa kuti mari ipiwe MDC Alliance nokuti ndo vakahwina vakapinda paramendi. Asi iko zvino changoshata ndechekuti vaizviti MDCT vacho vamonzora vakuzviti MDC Alliance and MDC Alliance yakatodzingwa muparamendi enda vamutenda. Saka hazviite kuti MDC Alliance iya yakadzingwa muparamendi yopiwa mari, hazviite kuti vamonzora vakazviti MDC Alliance.
Tingaona here pachiita makakatanwa pakati pavamonzora naMzvare Kupe pamusoro pemari?
Chokwadi matongotaura kudaro kavevajonga mangwana chaiye tichatoona makweta aDr. Kupe vachinyorera vamutenda kuti munhu wamunoda kupa mari uyu anonzi Monzora takatomudzinga muMDCT. Saka mari yacho ngaichiva kwatiri isusu varidzi veMDCT ende teitauna kuona kuti tinzwe kuti vamutenda vanotaura vachitichi nokuti vamutenda ndo vakarisipa tsamba kubva kuna vamonzora na Kupe. Ichichiwo nhengo dzeMDC Alliance havasisiri nhengo dzeparamendi. Saka chiripo ndechekuti tichatoona mangwana chaiyo chaiyo kuti choburiswa mhosva yekuti Dr. Kozani Kupe anova iye mupresident vaenda kumatare kuti musapa mari kune vanhu veMDC Alliance nokuti ndozvamakataura seSupreme Court makore maviri akadarika.